Munyoro mutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero rekupiwa bail until approved guilty. Ndozvinotaura mutemo. Mutemo wenyika unotaura kuti kune inonzi separation of powers. Kune vanobata mutemo vajudiciary, koita vanogadzira mutemo vari kuparliament, koita executive. Isu hatinganotauri nehead of the political party kuti vainterfere nezvinoitika kumatare. It is for that reason why tiri muhondo yedemokrasi, kuti paite kuremekedza kunoita maistitution. Yese tinoda kuti vasikara vabude, nekuti havapa ndiwa vari mukati. Zvatinoona zvinotaurwa naprofesa ndezvekukonfema
kuti kudii apa vasiziva
kuti munyika muno mune dambudziko reabuse of the judiciary, kwaita mutemo wezanu nemutemo werest of the entire population yemazimbabwe. Ndozvakonfema naprofesa sevanhu vanenge vatumwa ti pana ana Mnangagwa vari kupola. Isu tinotevedzera mutemo, nekuti hatingati uyo asungwa tonotendai munopfugama kwaMnangagwa. Hakuna nyika inorana zvakadaro. Nyika inoyaita dambudziko rekeabuse of the judiciary by the executive.
Asi kavasiziva vamadhuku vari kutiwo mukatarisa nyaya yavanelson Mandela semuenzaniso vakaburitswa mujeri paita nhaurirano.
Aiwa ka nyaya Mandela kwakaitira kuti kuite mugosheto, kuchinegosheta nyaya yefreedom, kuchinegosheta nyaya yekuti South Africa iwane its freedom against the apartheid regime. And part of the negotiations yaimbo panyaya freedom yamandela ina akaperiswa prisoner. Pati hazvirevi kuti munyika tine bumbiro remutemo tinobva tati tinoabandona zvinhu zvedu nekutevedzera mutemo kunonegosheta freedom of one of our compatriots. Handizvo zvinoita. Those are two different circumstances. Kana kuri kuti kuri kunegosheta transition, munogona kuleya kuti isu zvimwe zvatiri kutarisira kuti zvive part of the negotiated. Isu tinonegotiata on reform, and one of the reforms that tiri kutarisira is reform around the role of the judiciary and its independence.